Vanhu vazhinji vanoti vaifunga kuti zvakaiswa mutemo mutsva nehurumende wekushandisa mari yemunyika chete, mitengo yezvinhu yaizogadzikana, asi vari kushamisika zvikuru vachiona mitengo ichiita chamuramba mhuri kukwira. Vamwe vatengi vakaita saamai Chipo Murambiwa vanoti mitengo yezvinhu kutanya chikafu yapfuma yakaita chamuramba mhuru muzvitoro zvakaita seOK nePick n Pay nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana.
Kwana OK uko mapuraizi akwirisa mafuta chaiwo. Mafuta akanga aita $15, mafuta aita $15 iko zvino ava pa30. Ava pa30 kudero maporiji chaiwo maserevhita evana. Hatizivi kuti kana nemavhendawo kana kuti mamai chavo vari kumusha achadyawo zvinhu izvi here, kana kuti vaakutongorarama vachibika zvinhu vachingobika dovi kumusha uko, nokuti mafuta chavakwirisa. Hatiusisi kuti muri kuti tirarame sei kubva pamakapa mutemo kubva manje, zvinhu zvakwirisa zvisingatombobviri. Raisi chairo taitenga raisi isi richiita $85, but iko zvino raisi rava ku30 something, 5 kg. Hatiusisi kuti muri kuda kuti tisvike December tichiri kurarama here.
Muchitoro cheOK nhasi makeji makumi mashanu ehupfu aiita $30 emadhora ERTGS nhasi afuma achiita $100.02. Mafuta ekubikisa aiita $10.15 ave kuita $30. Makeji maviri empunga aiita $0.00 ava kuita $20.09. Ukuwo keji yenyama yaiita $10.15 yave kuita $30 emaRTGS. Vajohanis Chihwani ava vanogara mumusha wekwaSisk vanoti mutemo wakaiswa uyu watovaipira.
Uyu pavakaisa takaona sokuti vaita zvinhu zvinotibetsera kuti kuda mapuraizi achanyukwira, but zvatozonyanya kuafekta the public nenyaya yekuti zvinhu zvaiya zvamuka zvakakwirisazve, mari yacho haisi kuwedzerazve, nyangwe nai vari kuwedzerawo mari itsavo futi kubhengi muhurumende yacho. Saka kureva kuti inflation iri kutowedzera kukwira kudarika zvaingaira. Iri hazisi solution, asi kuti kutowesena situation. Murombo wava kuwedzera kuita murombo, nokuti even changwa chaford hauchakwanisi kuti uchitenge because bhondi racho ranyanya kukwirisa zvepuraisi yaro.
Sazvigaro weConsumer Council of Zimbabwe Masvingo vaProsper Muzambi vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kunokonzera mutauro munyika. Vatiwo vemabhizimusi vakaramba vachidai vanokurudzira vatengi kuti varatidzire, nekuti vaifunga kuti mutemo wakauya achaita kuti zvinhu zvidzike.
Mutengo weUS dollar uya hausisiri zvawanga uri before SIA 142 of 2019 wambenge wakakwira, iye zvino izvi wadzikira. Saka naizvozvo unotarisirwa zvekare kuti nezvinotengeserwawo vatengi zvinofanira kudzika, nekuti ukazvitarisa before that paingonzi nhasi paangonzi US dollar rakwira, mumashopu muvanga vasatoise mitengo yezvinhu, zvaimbo zvatanga kungokwidzirwa patiro. Saka nawo mubvunzo wavo wekuti koseiko iye zvino izvi tiri kutadza kuti pariri kudzikirawo US dollar iriri mitengo ive inodzikirawo zvekare, asi munoziva kuti hazvitore nguva yakareba kuti uve unove nekaresistence kaunopa kuti zvinhu zvive zviri normal. Saka nyaya ndinongotaura ndeyengoti chete hakusi kuti tichapedza gore tichiti ngatiregerei kutenga zvinhu zviri kudhura izvizvi. Ngatimbovei nekanguva kekuti aiwaka kana zviri kudhuriswa isu tisingazvikwanisi ngatimbomirei, nekuti hatisati tawedzerwa mari yatinotambira.
Vatatenda Matumba avo vane chitoro mudhorobha vati vari kuramba vachikwidza mutengo nekuti vanozonotenga mari yekunze pamukoto nekuti kumabhanga haiwanikwi.
Mukufamba kwenguva rinozova danho rine hungwaro, asi for the meantime hatingati danho rine hungwaro, nokuti mapuraizi ezvinhu haasi kuchinja, ari kuramba richitokwira. Vanhu vanitori nementality yekuti iyo sinzi nyika isiri kuprodusa zvinhu zviri kudiwa navanhu panguva ino, vanhu vazhinji vari kunotora zvinhu kusouth africa nekune dzimwe nyika. Saka kana zvinhu zvakamira saizvozvo, kana banning of forex yakaitiwa yakangoitiwa hayo, asi hazvisi kureva kuti vanhu ivava vari kuisa zve forex iyo kuhurumende. Vanhu vazhinji stiwo vari kuenda kumabhodha vachienda kunotenga zvinhu zvokuti vadye. Saka foreign currency kubvana kwayakaitiwa hakuna solution yati yaitika, nokuti mitengo yezvinhu ichiri kukwira.
Vanoongorora nenyaya dzeupfumi hwenyika vakazvimiririra vapadhon Chuma vanoti mutemo wakaiswa nehurumende handiwo mhinduro yedambudziko rekukwira kwezvinhu muzvitoro, kana nyika isina maindastri anogadzira zvinhu achitengesawo kunze kwenyika.
Sikuwana akwaya forex kumabhengi emuno muzimbabwe forex tinokwanisa kuwana tinoiwana ku black market because zvetinotengesa ma commodities edu tinozvitenga outside the country muZimbabwe hamuna kana any company iri kuproducea ma commodities anodikwa nevanhu tsika ma commodities edu tomatira South Africa muZambia mu Mozambique saka tangomuka takakwidza ma price edu kuti kuzoko kuma bank hatisikuwana forex forex yangomuka ikakanzelewa yangu ara TGS saka zvinhu zvedu zvangomuka zvichangokwidzawo ma price edu tiri kukwidza tichienzanisa ne rate iri pa black market rate iri tiri kushandisa because kuma banks hakusikwana ma forex yacho saka tinoshandisa black market saka zvinhu zvitora mba zvichingokwira zvingoendera mberi despite the directive yakapuwa ne government
muzvidafundo pachikoro che Great Zimbabwe University vamunashe shoko vanoti mitengo ichiri kukwidzwa nekuti vatengesi vazhinji vakange vakahodha zvinhu nemari yekunze nekudaro pazvichapera mitengo ichadzikama asi vamwe vanoti kuti zvinhu zvigadzikane nyika inofanira kushandisa mari yekunze yekunyika yeAmerica kusvika zvinhu zvazonaka Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve avo vanonzi vari kunze kwenyika asi gurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana vamangaliso ndlovu vasora zvikoro vemabhizimusi nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano kubva pakarambidzwa mari yekunze kushandiswa munyika svondo rino vandlovu vaudza vatori venhau pamusangano wakaitwa muHarare kuti hapana chikonzero chingapa kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo yezvinhu ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.